Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 11/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemi rendiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zangano reConcerned Citizens of Zimbabwe rozivisa nezveurongwa hwaro hwekuda kuratidzira nyika yose musi wa 17 mwedzi uno, zuva rimwe chete richatangawo musangano weSADC. Asi veZANU-PF vamwe nehurumende vanoti mapurisa akagadzirira chose kuranga vose vachaedza kukanganisa musangano weSADC uyu. Zimbabwe yogadzirira kucherechedza zuva remagamba mangwana, vakarwa hondo yerusununguko vachiti vanotarisira kuti raramo yavo ivandudzwe nehurumende sezvo vazhinji vavo vari kunonga svosve nemuromo. Makwikwe 2024 Olympics anopetwa nhasi kuParis kuFrance. Tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa nhasi munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zangano reConcerned Citizens of Zimbabwe razivisa nezveurongwa hwaro hwekuda kuratidzira nyika yose musi wa 17 mwedzi uno, zuva rimwe chete richatangawo musangano weSADC. Sangano iri rinoti rino urongwa hwekuratidzira nyika yose musi wa 17 mwedzi uno, richiratidzira kunyunyuta kwaro pamusoro kwekwarinoti kuenderera mberi kwekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika kuburikidza nekusungwa-sungwa kuri kuitwa vanopikisa pamwe nevemasangano akazvimirira. Sangano iri rinotiwo ratozivisa mapurisa pamusoro peurongwa hwaro uhu. Kuratidzira uku kuri kurongwa kuitwa zuva richatanga musangano weSADC uyo uchaitwa kwemazuva maviri muHarare, kunyange hazvo vakawanda vari kutarisira kuti kuratidzira uku kunogona kunge kuri kunangana nekuvhirikidza musangano uyu. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa nyika yose Commissioner Paul Nyati sezvo vasiri kudayira nharembozha yavo, asi mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vakazivisa veruzhinji kuti vakaisa mapurisa akawanda nyika yose ayo vanoti achange achichengetedza runyararo munguva yezororo remagamba pamwe nemusangano weSADC uyu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wesangano reConcerned Citizens of Zimbabwe mudunhu remashonaland west waWilson Makanyaire.
Ichokwadi semacitizens yeZimbabwe tiri kunyika chikuru chati kuchitema nacho chekutanga ndechemaunion ekabisi zvaitwa muZimbabwe, kusunga kwavapinda, kusunga kwavanhekaribha, kusunga kwavana chere, tirikunyika pamusoro pazvo. Ugaro hwemuZimbabwe hausimamira zvakanaka. Nekuti chekutanga chati kuzivisa nacho kuti makare akepwa, vanhu vekumakare vakutonga mhosva saka tinobva kuzimba rekwani. So takuchema pamusoro penyaya yekuti aiwa mhosva ngaiteerengeni wayo, asina mhosva haana mhosva. Matare vanyatoona kuti aiwa zvavatozvizva hazvina kumira zvakanaka. Chechikuru chatiri kuchema nezvacho ndechekuti zviri pachena kuti muZimbabwe pfodzi dzeZimbabwe hadzinamira zvakanaka. Fadhagirikuya yakataura zviri pachena kuti pfodzi dzimba dzinofanira kugadziriswa. So tangochemuonawo fadhagirao. Sako maakuya zvekare kumusha kusamira zvakanaka anofanira kugadzirisa muri kumborerei. So ndezvidzidzo zvikuru zvizhinji zvatinazvo zvatakutizise nyika yese yeZimbabwe.
Mapiwo here mvumo nemapurisa yekuti munge muchiratidzira?
Haisi nyaya yekupiwa mvumo waJonga, inyaya yekuziviswa mapurisa. Vaziviswa. Vaziviswa. So kana vaziviswa mbomo tinaye kare mukosini yeZimbabwe, tinowanzoziziva isu kuti bumbiro rakanyorwa, hakuna riri pamusoro paro, hakuna pamusoro pebumbiro. So kana rakanyorwa kare rikapaswa nenyika yose mbomo takaipiwa apa, taakungoziviswa pasa kuti aredi wei yaitibatsirani tipinde mugwagwa tinoita zvikamutemo zviri pisipu zvaakumapurisa kuti vangoona kuti zvinhu zvaro zvakanaka here. So hatiende kuvazivisa izvi.
Takanzwa mapurisa achitaura kuti vakagadzirira kuranga vachanga vachienderera mberi nekuratidzira vavari kuti varoda kukanganisa musangano weSADC. Hamuoni here chizvesa njodzi vana veZimbabwe vachanga vachipinda mugwagwa?
Ndiani anenge anyadzanyika kana vaenzi vachiuya kuti vana vari kukumbira chekudyawo kana chamhoro wavana? Iye vanhu vanenge vafumbura nyika. Kana vadaro vaexpose izvi nemutungamiri wenyika yeZimbabwe wacho vamunangako kuti isu tiringoti aiwa honai vana vasingwa vaenda kumajere, honai hatina chekudya, honai hazvina kunyika zvakanaka, votora chamhoti rova votiranga pamberi pavaenzi vari kuuya. Vafumbura nyika yaiyozvo. Isu kana vadaro vatifadzai matiretero haasi kuzosera kumashure, anotipa simba rekuenderera mberi kuti tipa simba kuti tizvisunungure.
Avanga vari mutauriri wesangano reConcerned Citizens of Zimbabwe mudunhu remashonaland west waWilson Makanyaire vari parunare nestudio 7. Asi murongi wemisangano muboka revechidiki mubato reZANU PF vataura ikandishaya, vanoti mapurisa akagadzirira chose kuranga vose vachakanganisa musangano.
Isusu musangano tinoda runyararo sezvakataurwa nemapurisa edu kuti akachengetera runyararo. Kana kuine munhu anofunga kuti anokwanisa kukanganisa kuitika kwemusangano wenyika dzeSADC uchaitika muno nemhirizhonga, mapurisa akagadzirisa vanhu ivava. Vaenzi vedu vari kuuya ava havasi vanhu vemapato anopikisa, vatongi kunyika dzavo. Vanotoziva kuti kana munhu aita umhosva mukono anochasvangwa sezvakataura purezidendi. Saka hakuna dambudziko kana zviri izvo zvavafunga vachifungidzira kuti pamberi pavaenzi aparohwe mwana, pamberi pavaenzi venyika mwana anorohwa.
Vataura ikandishaya vano vemurongi wemisangano muboka revechidiki muZANU PF vari parunare muHarare nestudio 7. Vana veZimbabwe mangwana vari kubatana mukucherechedza zuva remagamba akarwira hondo yerusununguko. Vazhinji vevakarwa hondo vachiti havana chavanacho chinoratidza kuzvipira kwavakaita makore makumi mana nemana hondo yapera. Zuva iri riri kucherechedzwawo panguva iyo vanorwira kodzero dzevanhu vari kuchema-chema kuti bandiko revakarwa hondo yerusununguko rave kushandiswa mukushungurudza vanhu mune zvematongerwo enyika. Sachigaro vesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, Ambassador Christopher Muchangwa, vanoti kunyanga hazvo semagamba erusununguko vakagadzirira kucherechedza zuva ravo mangwana vachirangarirawo vamwe vavo vakasara kuhondo, vanofunga kuti pane zvakawanda zvinofanirwa kuitwa kuti upenyu hwavo hupunduke. Ngatinzwei hurukuro yataita navo tichitarisa zuva remangwana.
Tinoremekedza zvikuru zuva ramagamba ramangwana. Nyika yeZimbabwe kuti izosvika pakusununguka yakadeura ropa rakawanda, zvikuru revana vechidiki vakanga vakuti isusu zvokuti tirambe tichitongwa nevapambetsemu vakabva kune dzimwe nyika dzekumadekero hatichadi. Pane vashanu vakaenda kuhondo vechidiki mazuva iwayo kubvira 73 kusvika 79 patakazosununguka, pavashanu rega rega vakaenda kuhondo tikangoti vaviri ndo vakadzoka vari vapenyu, vamwe vese vakatsakatika muhondo iyi. Saka zuva ramangwana iri tinoripa hudzamo hwakarema hwakakodzera kutendera ugamba hwevana vemuZimbabwe.
Kune vamwe, Ambasada Muchangwa, vechidika vaakuti aiwa kana nyika yakanzi yakasunungurwa isungirire painga iri nokuti upenyu hapana zvauri kurakidza kuti hwashanduka. Zvii zvamungavataurirawo?
Vanhu vane nungo vanonetsa nenyanya hadzishaiki. Iye zvino muri kuona nyika yedu yave neparenji itsva inonzi ZIG inosapotwa negoridhi. Vari kuchera goridhi iyayo vana vadiki, vanochera goridhi inopfuura 20 tons pagore rega rega. This is more than $2 to $3 billion. Iri kuenda kune vana vechidiki vari kuchera goridhi reZimbabwe. Zvinokoita vamwe vana vavo ivi vane inopewa vane pfungwa dzakadzungurudzwa nekumadekero, vanongopuwa kuti vanhu vatema vakatonga hapana chinoitika. Hatingabatikana nevanhu vakadaro. Tinobatikana nevavo vanotarisira ramangwana rakajeka zvikuru nemafambisirwo ari kuitwa zvezveupfumi zvekubatwa kwemaoko nevamunangagwa kubvira pavakatanga kutonga.
Kouyawo nyaya imwe, Ambasada Muchangwa, yevakarwa hondo, pane vamwe vari kutiwo welfare kana magariro avo upenyu hwavo hausi kunyatsoratidza basa guru ravakaita, munotiwo?
Ichokwadi ichocho ndinoyimidza zvikuru sechiyamu wemavaveterani kuti mararamiro avo haana kodzero nekugona kurwa kwatakaita kukunda maBritish. Isu ani yekutanga inoti yabudirira kumurwisa toenda kunotonga toita marombe kusiri kutahwina. Dzimwe ani dzese vagumi rese vanenge vahwina ndo wanawana wakaisa mwuromo wao pazamurement wachiyamu. Izvi hazvina kuitika muZimbabwe. Saka hurumende yekutanga yemusekondi ripabhiki yakatiregerera. Asi tiri kufara kuti hurumende yekusekondi ripabhiki pave nekutanga kuongorora nyaya iyoyi hongu hazvinhu vedu vakapatatika. Asi vachiri vapere ivavo ndinetari yekuti zvino zvataakuvaka mataundi matsva pana manhizi pakuitika chinduru tichawanawo mukana wekupihwa masendi.
Pane vari kutiwo vakarwa hondo yerusununguko vanoshandiswa mune zvematongerwo enyika kumbunyikidza nekutyora kodzero dzevanhu nekushungurudza veruzhinji. Munotiwo
manyebos unoti vanhu vakabva vari pakati pemakore 12, 19, 12, 23 vakarega kuenda kuchikoro vachirwira nyika ivo vazhinji vakasiya shamwari dzavo masango vada kutaura kuti vanhu ivavo vanhunzi vanombunyikidza vanhu kuti vasavafarire ivo vari vakanotsvaga voti nedhemokirasi yachinini. Kune vanhu vanenge riri nehurume nepfungwa dzenyika dzekumadekero dzine godo nenyaya yekuti vana vemuzimbabwe vakavazvambura pahondo yechimirei ndo vanofambisa shoko ravari kutaura irori. Saka isusu hatinei nevanhu vakarasika mupfungwa.
Vanga vari sachigaro vesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, ambasada Christopher Mutsvangwa, vari parunhare muHarare nestudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa azivisa nhasi svondo kuti vanhu vafa mushure mekuondomoka kwevhu panzvimbo inorasirwa marara muKampala, guta guru reUganda, vasvika kugume nevatatu apo vashandi vari kuedza kufukura vangadai vakawirwa netsaona iyi vari kuramba vachienderera mberi nebasa. Zvichitevera kunaya kwemvura yakawanda mumasvondo adarika, chimwe chidimbu chemarara munzvimbo yoga inorasirwa marara muguta iri chakaondomoka nechishanu usiku, chakaparadza nekufushira dzimba dziri kumucheto kwenzvimbo iyi apo vanhu vakanga vachakarara. Mutauriri wemapurisa vaPatrick Onyango vati vanhu gumi nevana vanunurwa kusvika pari zvino uye vamwe vanogona kunge vachakafushirwa. Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo, kana kuti Youth Forum, chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Ndinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesvondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nevechidiki vanga vari muno muAmerica pasi pechirongwa cheYali Mandela Washington Fellowship, vasimba rashenyama dzavo, avo vanonyora mabhuku uye vakatanga sangano rinobatsira vechidiki kutanga mabhizimusi reGumi Guru. Namuzware Chiedza Mlingwa vanoshanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum. Ngatinzwei vanyama dzavo vachitsanangura.
Tadzidza zvakawanda zvinoenderana nemabhindauko emabhizimusi, kuti mabhizimusi anovandudzwa sei, anoshambadzwa sei, uyezve unowana sei mari kana yakawanda kana uchida kuti basa rako rienderere mberi. Mazano marayiranwa, ndasangana nevanhu vakawanda vanobva nzvimbo dzakasiyana-siyana dzeAfrica. Saka vamwe vacho tatoumba ukama, tatoumba ushamwari, tanovimba kuti tichabatana pamabasa atagara tichiita seGumi Guru kuti basa redu rienderere mberi zvakanaka.
Kuvamwe vechidiki vangada kushuvirawo kuti vapinde muchirongwa chakadai, ungati kudii kwavari?
Vamwe vechidiki vangade kupinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship, ndinovakurudzira chaizvo kuti vatore mukana, mukana wakanaka, mukana uno kuti basa raunenge uchiita rienderere mberi. Ndovakurudzira kuti vasangane nevamwe vakambopinda muchirongwa ichi, vapihwe mazano kuti kana vachida kupinda vanoshambisa sei.
Taita zvakare uri kurona muzvare Mlingwa nezvechirongwa ichi.
Iye tanga taka wanda, but ni chikuru chanda wana ndechokuti pane upenyu after fellowship. Iko zvino tanga tichito celebrate umwe wekuGhana, anonzi Joel abva kunowina iye 2024 Young Impact Leader Award. And inoratidza kuti last year yanga yakahwinwa neumwe. And zvinoratidza kuti zvatinoenda tichizonoita kumacommunities zedu tapedza chirongwa ichi, ndo zvinozoita kuti munhu urambe uri munhu ari impact for macommunities ako. Kuti kuti upenyu hunotanga panopera fellowship. Saka ndadzidza kuti ndichange ndichiramba ndiri in contact ne alumni, nevanhu vekunoku, nema embassies kuitira kuti basa rangu rambe richiendera mberi.
Tichitarisawo zvimwe zvezvinhu zvisingawanzotariswa pawakasvika munomu. Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvakakushamisa kana kuti zvawanga usina kutarisira kuti zviriko kuno kana kuti zvinoitwa kuno?
Chikuru ini chandakaona because ndanga ndiri kupresidential precinct. Ndakaona kuti vanhu vatema vatinoti susu maAfricans nema black nema African Americans. History yedu yakabatana zvikuru nokuti pane vanatateguru vedu vakatorwa from different countries kunyanya kuna Ghana nevamwewo kuna Liberia vakatorwa vachiunzwa kunoku kuti vazo panguva yekusabatwa zvakanaka kwevanhu vatema. And tinoona kuti machallenges acho anopa maopportunities as well. Because zvinoratidza kuti tinogona kubatana tese pakucreate masolutions, tichishanda pamwe chete kuresolve masolutions ari muAfrica, tichistrengthena nemarelations edu yekunoku kuAmerica.
Pane zvakawanda zvamadzidza muri kuno, muri kuona kunge zvichava nyore zvakadii ku zvishandisa madzokera kuZimbabwe?
Ndikona kuti it's going to be quite difficult. Right now we have a SADC summit that is coming and we're seeing kuti our government is clamping down on pro-democracy activists. Recently tirikona kuti namatai kwekweza wekuwilid avabatwa paairport vari kutorwa. Zvinhu zvatinoona kuti as my youth we're trying to lead from a positive aspect. Rototi tinoshura kuti dai hurumende yedu yagona kuona kuti hatisikuedza kushoresa zita renyika. We are actually trying to work together navo kuti tisimudzire nyika yedu iratidzikewo pamaplatforms ari international kuti tiri vanhu vanoremekedza mahuman rights. Zvino kana vachionekwa vari vanhu vari kusunga mastudents ekuzinaso vachisunga vamwe 78 Avondale vari kuramba vari mujere, hazvizotipe zita rakanaka kunze kwenyika. Saka tiri kuona kuti chero nesuwo pachine dambudziko rokuti vanogona kutitora sevanhu vari kurwisana navo, isusu tichingoedzawo kusimudzira nyika yedu panyaya dzedemocracy, human rights and good governance.
Kwanhasi togumira pano. Manzwa hurukuro yataita nevechidiki vanga vari muno muAmerica pasi pechirongwa cheYali Mandela Washington Fellowship muzvare Chiedza Mlingwa, vari pamwe chete navasimbarashi nyama dzavo. Ndinokutendai vateereri kunge manga muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Tabo Kancube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Taboka. Iyo zvinotokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchichipiwa naEvans Zininga weStudio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu.
Tinokuchingamidzai muchirongwa chechitendero chatinokupai shondo rega rega. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro namadzimai Message vanonamata vari mukereke yechipostora yeJohani Masowe yechishanu vati ndenguo chena. Madzimai tinokukwazisai nokuchingamidzai pachirongwa chanhasi.
Kwaziwai mushamarari, kwaziwai vateereri.
Madzimai tine nyaya pano. Chakatanga riini chipostora?
Chipostori chakatanga mugore ra1931.
Kupi?
Chakatanga mugore ra1931 chichiuya nemupostori ainzi Mushuri waGandanzara achiziva nezita rekuti Baba Johani aibva kwaRusape. Ndiye akapfekwa nemweya mutsvene kuti atange kereke iyi.
Sei muchinzi nguo chena asi munongopfeka zvichena chete?
Tinonzi nguo chena nekuti tinopfeka zvichena hongu. Uye chinamato ichi chichitanga chichiuya naBaba Johani, izwi rakazoburukira pana Baba Manuel, ndivo vakazotsanangura kuti tinofanira kupfeka nguo chena tiri vebvudzi pfupi.
Bvudzi pfupi kureva muri vemusuo?
Bvudzi pfupi tikureva kuti tinogerwa musoro, hatizoite hedu musuo asi tinogerwa hedu musoro. Hatichengete bvudzi.
Alright. Saka imi chipostori chenyu chinosiyana papi nedzimwe postori dzatinonzwa dzakatekeshera munyika?
Johani Masowe chishanu inosiyana nedzimwe postori. Chekutanga mapfekero, sekutaura kwandamboita, isi tinopfeka zvichena. Uye chinamato chedu chinotanga icho musi wezuva rechina yatinoti Jestens, ndopainotangira chichiendera nenguva rechina nenguva dzenhatu ichinoperera nemuzuva rechishanu nenguva zvakare dzenhatu ndopatinopedza gestens yedu ndomazuva atinonamata china nechishanu asi mamwe mapostori anonamata nemuzuva resabata vamwe vanonamata nezuva resvondo
tinonzwa vamwe vachiti kumapostori uko hakuendwi kuchipatara kunorodzwa vana vadiki kunororwa vakadzi vakawanda imi kwenyu zvinofambiswawo sei
kujuwa nemasuwo echishanu hatirambidzi vanhu kuenda kuchipatara asi tinofamba zvakare nezunzi mumei unogona kunge uchirwara nezvenyika kana kuti zvedenga zvinouya nekupakusiyana muzwi mudzimu unoera tondokutsanangura kana pane muteuro waunokwanisa kuitirwa wekuti upore unoitirwa muteuro asi kuchipatara hatikurambidzi kuti uende uye hatirodzi vana vadiki kujuwa nemasuwo echishanu hatina mutemo wakadaro
popa madzimai apa murume mumwe chete anobvumidzwa kuita madzimai mangani
murume mumwe mukadzi mumwe ndo mutemo wedu watinofamba nawo kujuwa nemasuwo
mitemo yamunotaura yemunoiwana kupi tinonzwa kuti hamuverengi bhaibheri
hongu hativerengi bhaibheri asi mitemo ine gumi tinongofamba nayo nekuti tiri kufamba tine maprofita tiri kufamba tiri mumweya tichifamba tichiteerera izwi mudzimu unoera ndiwo mweya mutsvene sekufamba kwakaita vazuru vakafambawo nemweya mutsvene zvakazenge zvonyorwa nemaprofita mumabhaibheri rinodai kuverengwa nevapenyu saka tinofamba tichinzwa izwi mudzimu unoera kutaura kwawo zviri kuitika zvichaitika nezvakamboitika saka tinofamba tichiziva hatifambe tiri murima
panyama apa ndonzwa vamwe vachiti nyama haidyiwi here kana kuti vamwe vanoti nguruve chete here pakamira sei apa
isu tinofamba tichitevera mitemo tine mitemo yedu yechipostori yatinodai kutevera yejohani masuwo echishanu handingati yechipostori nekuti mamwe mapostori handizive mitemo yavo hongu nguruva hatidyi hatidye mhuka dzisingadzei kana dziri hove hatidyi hove zvakare dzisingaparwi ndo mitemo yedu
dai tiine nguva yakawanda tichatsvaga rimwe zuva zvakare mangwana mufambawo hamuchazombodzokazve pamwe vamwe vachaita mubvunzo pamwe vamwe vachaita zvekutaurawo pahurukuro iyi asi hatingakuregei muchienda tambokuwanai chiisiyiraiwo vateereri shoko rimwe chete ramungavasiyirewo nhasi
zvandingasiyire vateereri mukati mezuva ranhasi ndechekuti mwari rudo chinhu chakakosha uye mazuva ekuguma kwenyika auya nekunosvedera osaka muchiona pasi radai kupinduka dai tiri vamwe dai tanamata tanamatisa tatsvaga izwi nguva ichiripo chikuru kudzidzisana kunamata chidzidzisana tiri murudo areruya
tinokutendai madzimai mesineji aiwa mazvinzwira vateereri togumira pano kwanhasi ndokutendai kunge mange munesu muchirongwa chanhasi ndokupai zvakare chimwe shondo rino uya nemusi wesvondo anokuonekai nemufaro ndimi Evans Zininga ndiri muWashington DC
aiva tinotenda zvikuru Evans tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Lake Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa mune chino chirongwa sezvavimbiswa naEvans teererai zvakare svondo rinouya apo achakupai chimwe chirongwa munhau dzemitambo tombotarisa mamiriro akaita mutambo kana kuti makwikwi e2024 olympics ari kufrance uko ari kunzi ari kupetwa nhasi nhasi america ndoiri pamusoro nemamenduru anokwana kuita 126 pa126 pane 40 kana kuti makumi mana egoridhe ichiteverwawo nechina ine makumi mana menduru dzegoridhe ne91 menduru dzose dzayawana iyo france inowe iri kuhosta kana kuti iri kunge iriyo ine makwikwa aya munyika mayo ine menduru dzegoridhe 10 nenhanhatu 16 kuchiti menduru dzose dzayakawana mumakwikwa aya dzichiita 64 totarisawo zviri kutevera kumakwikwi iwayo olympics chikwata chezimbabwe chevamhanyi vakaremara kana kuti paralympics chinoti chiri kupiwa manyukunyuku nevamhanyi vakamirira nyika kumaolympics egore rino vanoti tapiwa makarau namakanaka charamba avo apo chiri kuendawo kufrance kunokwikwidza makundano e2024 paralympics ari kutanga musi wa28 mwedzi uno michael kariati anotiudza kuti zvakamira sei
muraridzi wevamhanyi ava eliot mujaji anoti ari kuudza chikwata chake kuti chinofanira kutevera tsoka dzacharamba namakarau avo vakaita mukurumbira mushure mekunge vapinda mufinari yemujaho we 200 meters kuma Olympic Games ayo ari kupera manheru ano muParis, France.
Vana vedu vari kuenda kunokukwidzawo tinoda kuti tingovapa encouragement yekuti vaite zvakanaka.
Makarau naCharamba vakatsimudzira zita renyika pamwe nemazita avo apo vakaita vamwe vemhanyi vasere vakapinda mufinari yemujaho uyu. Izvo zvakafadza nyika yese. Kunyange hazvo vasina kuzowana menduro, nengo yeNational Athletics Association of Zimbabwe vaPatson Muderedzi vanoti vamhanyi ava vakasimudza mureza wenyika nepavakasvika apa.
Vakomana vedu CharaMba naMakarau internationally vakatiisa pamepu senyika. Aiwa, zvinofadza chose. Isukosa association yeNAS, National Athletics Association of Zimbabwe, tinonzwa kufara pamwe nevanhu vose munyika yedu yeZimbabwe nezvakaitwa nevakomana vaviri ava.
Mujaji anoti vamhanyi vake tinotenda bango nakuda kwache chigwedere. Avo vachamhanya 100 meters vari kutarisirawo kusvika mufinari uyezve gadziriro iri kuenderera mberi.
Best vari kutenavo zvakanaka, vari mugood shape. Competition isusu tiri kuenda kunokompita, hatisi kuenda kunowedzera manumbers.
Muderedzi anoti Zimbabwe haifaniri kudzokera shure asi kudarika pakasvikwa naCharamba naMakarau mune ramangwana rayo.
Hatichafaniri kudzokera kana kuti kucheuka shure, asi kuramba takatarisa mberi kuti tidarike zvaitwa apa. Haisi nyore kusvika apa.
Asi mujaji anoti CharaMba naMakarau vakasimudzira unyanzvi hwavo vari kuAmerica uko kune zvikwanisiro, achiti iye Zimbabwe haina zvekushandisa nedzinhandare zvakakodzera izvo zvinofanira kugadziriswa. Chikwata cheZimbabwe chiri kusimuka musi wa23 Nyamavhuvhu kuenda kumakundano eParalympic Games ayo anozopera musi wa8 Gunyana. Nhasi mumhanyi weZimbabwe wenzendo refu kana kuti marathon Rutendo Nyahora agumira munzira murwendo rwake, asi nezuro Isaac Mpofu akapedza ari pachinzvimbo chegumi nepfumbamwe makundano mamwe chetewo. Totarisa mutambo wenhabvu. Manika Diamonds 0, Herentals 0, Wange 0, Chegutu Pirates 0, Highlanders 1, Ngezi Platinum Stars 1. Pari zvino zvikwata zvina zviri pamusorosoro ndeizvi: FC Platinum 45 points, Simba Bora 44 points, Ngezi Platinum Stars 39 points, Highlanders 38 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sangano reConcerned Citizens of Zimbabwe rinozivisa nezvourongwa hwaro hwekuda kuratidzira nyika yose musi wa17 mwedzi uno, zuva rimwe chete richatangawo musangano weSADC. Asi vezanupf pamwe nehurumende vanoti mapurisa akagadzirira kuranga vose vachaedza kukanganisa musangano weSADC uyu, hurumende ichiti ine umbowo kuti vanopikisa nevemasangano akazvimirira vari kuronga kukanganisa musangano uyu. Zimbabwe yogadzirira kucherechedza zuva remagamba mangwana vakarwa hondo yerusununguko vachiti vanotarisira kuti raramo yavo ivandudzwe nehurumende sezvo vazhinji vavo vasina chinoratidza kuzvipira kwavakaita. Makwikwi e2024 Olympics anopetwa nhasi kuParis kuFrance. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. Ini ndini Jonga kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya mina Standikile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zitobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlazi ku-11 kuNtulikazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Concerned Citizens of Zimbabwe ithi isilobele amapholisa incwadi iwazisa ngokuthi ifuna ukutshengisela eCaroline mhla ka-17 kuyonale inyanga isola ukwephulwa kwamalungelo abantu elizweni.
It is a constitutional requirement that you notify the police. There is no section whatsoever that stipulates the police must respond to us replying us. If they have letter, they not cash. We don't mind the police approving it or disapproving. We are going ahead.
Ayaqhubeka amalungiselelo ombuthano wokunanza inkosi uMzilikazi mhla ka-7 ngenyanga ezayo.
Siye mhlatsandlela lonyaka. Kuyabe kukuhle kakhulu angabi khona oshodayo izikunenge izinto zingasihambeli kuhle njengesizwe yikho ke uma izinto zingasihambeli kahle kufuna sihlangane sibambane
zonke lezi ndawo indaba kanye lempumela yemidlalo liziyalandela kona lo umsakazo. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Concerned Citizens of Zimbabwe ithi isilobele amapholisa incwadi iwazisa ngokuthi ifuna ukutshengisela iCaroline mhla ka-17 kuyonale inyanga isola ukwephulwa kwamalungelo abantu elizweni. Incwadi yelotshwe inhlanganiso le ihlela ukuthi ukutshengisela lokho kuzaqhutshwa njani, labantu behlangane ngaphi lapho kuza kuba lezi mota ezizabathwala njalo abangenelisiyo ukuziqoqela ezabo bakade lezo. Ilanga lokutshengisela leli liqondana lomhlangano we-SADC Summit oyiwo olungiselelwa elizweni lapho eleZimbabwe likhangele ukuthatha intambo zokukhokhela lumanyano. Kwabotshwa amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngenyanga kaNhlangula labanye abe-CCC kumaviki adluleyo labalwela ilungelo loluntu okubikwa abacatshangelwa ukuthi bafuna ukutshengisela. Iningi lilokhu livalelwe emajele njalo lincitshwa imvumo yokukhululwa ngemali yesibambiso yebail. Umnumzana Wilson Makanyayire, isikhulumeli senhlanganiso ye-Concerned Citizens of Zimbabwe eMashonaland West, uthi lilungelo labo elokutshengisela lanxa emapholisa engabe enqabela. Asizweni amazwi akhe ngesiNgisi.
We are not afraid of anything at any rate. In actual fact, that is giving us courage. That is giving us a momentum to pick up our courage. This is a free Zimbabwe, which our fathers fought for. And one thing that we fought for is freedom of expression, freedom of assembly. And there is no any other power that is going to limit us on that one. It is a constitutional matter. It is a right, and no one will take away our rights. What I know is that letter is for Ringe Karoi. I don't know whether this statement is in other district, but I'll be very glad and happy if it is. This is not about the political party. It is about a concerned Zimbabwean. Anyone concerned, irrespective of affiliation, anyone who is concerned about the abuses taking place in Zimbabwe is going to join. Either the person is from ZANU-PF, ZANU-Ndonga, ZANU-Ndawa, whatever the case it might be. But we are only going to unite as Zimbabwean, concerned Zimbabwean, and express our constitutional rights. It is a constitutional requirement that you notify the police. There is no section whatsoever that stipulates the police must respond to us replying. If they have letter, if they not cash, we don't mind the police approving or disapproving. We are going ahead.
Lo mnumzana Wilson Makanyayire, isikhulumeli senhlanganiso ye-Concerned Citizens of Zimbabwe eMashonaland West, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ukuhlaziya lolu daba. kanye lamalungelo ombuthano weSADC sixoxa lomnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Inhlangano lena laba bantu abazibiza ngokuba ngama-concerned citizens, ngicabanga ukuthi ngokomthetho wezwe kuyabavumela ukuthi batshengisele kulomhlangano ozoba khona ku-SADC. Njalo uma bebafaka isicelo emapholiseni kuyikulandela umthetho wezwe kuqonde konke lokho. Kodwa ukuthi uMnangagwa nokazembe kazembe bethi kuza abantu bemzini. Uma kade kungabantu bemzini bevakatshela abantu beZimbabwe, kuhle phela ukuthi abantu beZimbabwe behlangabeza abantu bemzini. Akukho kubi ngalokho. Indlela abantu beZimbabwe abakhethe ukuhlangabeza ngayo abantu bemzini. Kodwa ke esiza kubona kusenzakala ngoba vele lapha phansi emadrobheni la kumakhaya amanye sekufakiwe amasotsha, sekufakiwe abantu abazokwesabisa ukuthi abantu besabe ngisho ukuphuma ezindlini. Esikwaziyo ngezano PF ikuthi kwesinye isikhathi abantu bona laba esibabona begqoka ama uniform amaphoyisa amasotsha kusuka kungebona mapholisa, abanye kusuka kungebona amasotsha, ngabantu babo ababagqokisele zompahla zamapholisa ukuthi bezokwethusela abantu. Yilokho kuzokwenzakala. Kodwa ngiyacabanga ukuthi abantu beZimbabwe sesifike isikhathi ukuthi sikwazi ukuthi izano ayisozi isiphe umbuso epleitini njengokudla. Kufanele sisukume silwe, silwele okulungileyo, silelwe ukubuswa ngcono. Ngoba uma izanu isithi ebantwini beZimbabwe imele intando yenene, isicelo esifana nalesi siyisicelo vele esisuka ebantwini okufanele sihlonishwe, okufanele ukuthi nqakade kunguhulumeni wabantu bekwazi ukubahlonipha abantu. Kodwa esikwaziyo njalo sokumele sikwazi ukuthi izanu ayisoze isinikeze umbuso mahlayana. Utshintsho luza ngendlela eziningi. Singathi thina sifuna utshintsho kodwa siphinde sesaba ukuphalala kwegazi. Futhi siyabe singakafiki ekuthenini siyalufuna lolo tshintsho. Siyaba sisaxoxa, siyabe sisadlala. Kodwa nxa ngabe kuyukuthi sifuna utshintsho ezweni lakithi, kufanele sisukume sibhekane nayo inyathi siyibambe ngempondo. Uma singakwenzanga lokho akusoze kwenzeke lutho. Iqiniso nje yikuthi dadewethu vele abantu bazobe betshaliwe ezitradeni kuphi lakuphi ukuthi bethusele abantu ukuze phela izivakathi zikaMnangagwa nokazembe kazembe zingaphazanyiswa.
Sikhulume labo abe-concerned citizens of Zimbabwe bathi bona nganxa bengaphiwanga imvumo balelungelo lokuthi batshengisele ngoba kukhona kusekelo sombuso njalo bazaqhubeka benze njalo.
Into kumele siyazi singabantu beZimbabwe, lo mhlangano asomhlangano wezanu PF, asomhlangano we-ruling party, asomhlangano wabantu beZimbabwe, umhlangano we-region. Kuhlangene amazwe eSADC angu-13. Lawa mazwe angahlangana noma yiliphi ilizwe. Kuvumakele ukuthi abantu uma befuna ukuya demonstrate, ukuyakhuluma lama leaders wabo ku-region, baye bayekhuluma nama leaders wabo.
Lo mnumzana Senzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo eseJohannesburg kwele South Africa. So kusenjalo uMongameli Emmerson Mnangagwa usanda ukuthi abantu kufanele baziphathe kuhle phambilini komhlangano weSADC. Njalo umnumzana Kazembe Kazembe umphathi ntambo obona ngokwenzakala ekhaya ugcizelele amazwi akhe ngokuthi amapholisa azabopha labo abazabangela udlakela. Waphinda wathi kusobala ukuthi kulabantu abathunywa ngamazwi aphetsheya ukuthi bezophazamisa ukuthula. Uhulumende uthi uselungiselele ukunanza ilanga lamaqhawe alwela ilizwe iHeroes Day kusasa emkhosini ozaqhutshwa eHarare lakuzigaba zonke zelizwe lapho okuzabalwa khona umbiko kaMongameli Emmerson Mnangagwa. UMongameli Mnangagwa ubikwa ikhuthaza ukuthi abantu baziphathe kuhle ukwenzela ukuthi izethekeli eziza kuba zikhona emhlanganweni weSADC kuyena le inyanga zamukelwe kuhle elizweni. Usikomitsho wamapholisa umnumzana Godwin Matanga usanda ukuthi kulungile ukuthi amapholisa asegcwele ezitaladini ukwenzela ukuthi bevikele ilizwe njalo belungiselele ilanga le-Heroes Day lona elilandulela ele-Defense Forces Day elokunanza imisebenzi yamabutho. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Paul Kagame weRwanda ugcotshiwe lamhla elizweni lakhe ukuthi aqhubeke ebusa okweminyaka emihlanu elandelayo ngemva kokunqoba kukhetho lokudinga umongameli ngenyanga edluleyo. Osokwengezelele umbuso wakhe kulelo lizwe ofika phose amachumi lanhlanu, amachumi amabili lanhlanu, kubika abezindaba be-AP. Wanqoba ngemva kokuvimbela abanye ababephikisana laye abayisithiyagalombili ukuthi bencintise. So kubhubhe abantu abalichumi lantathu eKampala e-Uganda kulandela ukuthelelwa kwabo edakeni oluhlangene lezibi ngesonto ngemva kokuna kwezulu. Abantu abalichumi lane bahlengiwe njalo kwesatshelwa ukuthi abanye balokhe begqetshwe izibi lezi ku-landslide, kubika abezindaba abe-Reuters. Okwamanje sengilithiya ezandleni zikaThabo Kancube esethulela ukuphathelane labatshi.
Alamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Namhla sixoxa labatsha akade besemelika befunda okuchiyeneyo emakolitshini yemfundo yaphezulu phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Omunye wabo unkosazana Chiedza Mlingwa uthi uhlelo lolu lumkhuthaze ukusebenzela ndawonye labanye.
Na into esengibonele ukuthi asiza kakhulu indaba eyokuthi ama-networks, network building, aqakathekile sibili empilweni, ngoba kwezinye izikhathi uyabucabanga ukuthi nguwe wedwa oyenza umsebenzi ofana nalowo owenzayo, and then bese kubuya uhlelo olufana nalolu oluletha lapha, and then you realize ukuthi you are a whole network of ama young African leaders across the continent who are also fighting for human rights, democracy and good governance. So ukuhlangana labantu bona labo li-exchange ama-ideas kuyasiza ngempela.
Ubona ngani usuka lapha yiziphi ezinyizinto ongafuna ukuthi uyezisebenzisa emsebenzini wakho kumbe ongazi implementa nxa sikhangela ukufundilela?
Ah, kuningi kakhulu. Ngibona ngani mhlambe into engaqala ngayo yikuthi kumele you must lean on your strengths. So as a leader, nxa ungumuntu ofuna ukuleader in any kind of sphere, lean on your strengths, maximize on ama strengths akho ukuthi maximize as well i-impact yakho.
Omunye njalo obekulolu hlelo unkosazana Victoria Gazi ukhuthaza abanye abatsha ukuthi bangene kunhlelo esifana lalolu.
Mina ngabakhuthaza ukuthi bengaboyesabela khatshana, abazame labo ku-applya bengayesabeli khatshana. Xa befuna ukuncediswa sikhona, sibaningi abantu esesandlula kwi-program le, ababuye sibancedise ukuthi kubhalwa njani, belungiselele ukubuza impuzo yangkhona elandelayo. And lokuthi bengesabi, actually yiyo main takeaway yami ukuthi bengesabeli khatshana, bengabone ngani hayi mina ngikho good enough, bangcono kuyale bezamele.
Ubona sengathi uhlelo lolu kumbe okufundileyo kuza kuphathisa ukuthi wenelise ukuthi uthuthukise umsebenzi okuwenza?
Kakhulu, kakhulu. Mina ngilama business ami, but okunye futhi engikwenzayo ukuthi ngiyakhuluma kakhulu labantwana basesikolo ikakhulu e-university, and then kwezinye isikhathi labantwana base-high school, and kulezinto eziningi engizifundileyo, even lama opportunities, even ukuthi bezofunda ngapha, konke khonokho ngizakwanisa ukuhamba ngiyebafundisa, ngiyebatshela lami engikufundileyo. And futhi la kuma business lami sengizaba ngumphathi ongcono kula before ngibuya la.
Umnumzana Njabulo Sandawana ngomunye wabatsha laba uqala ngokuchaza izinto akade engazikhangelelanga.
Ukutshisa mangela ukuthi e-America kuyatshisa njengalokhu, ngoba ngicabanga ukuthi njengoba ngivele eZimbabwe e-Afrika ngizakujayela ukutshisa, but ukutshisa kwalaba kungimangazile kakhulu, and lokudla kwakhona akujayeleke.
So really sidlani manje i-6 weeks le zonke lezi njoba usithi ukudlala kahle yali.
Hayi, ngizipheli ibeans zami le rice into engizijayeleyo. Kodwa bengisithi ngahamba ngiyathenga, ngithenga izinto engizazi. Ngakuyi drinking ngithenga Sprite, ngawuhela ama chips into engizazi. Ngoba kwelinye ilanga ngahamba kwenye restaurant sathenga ukudla, ngayehle ukudla. Ngabhadala bathi ngayehle ukudla. Ukudla engakuthengayo ngoba ukudla wakhona hhayi kwakungajayeleka.
Yikuyini owakuthakazelela ukwedlula konke owakubonayo lapha?
Ngingakafiki lapha ngakhonektha lo munye umuntu othiwa ngu-Martin Jones ule studio e-Austin eshuta amafilimu and yaba yi-experience enhle kakhulu ngoba wangi-introducer kwabanye abantu asebenza layo. Wanginika i-tour ye-studio lapho kwakushuthwa khona i-remake ekuthiwa yi-Walker Texas Ranger. So ukuba kuset yona leyo nokubona ama-actor kwakuyi-highlight ye-experience yami.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa labatsha abakade besemelika phansi kohlelo lwe-Mandela Washington Fellowship. Onkosazana Chiedza Mlingwa, lo Victoria Gazi, lo Mnumzana Njabulo Sandawana. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo uJabo Kanuve.
Siyabonga Thaboka. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaGibbs Dube.
Sigcina masiko
wethu,
owenze
usenziwe
manje. Sigcina masiko
wethu,
sigcina masiko
wethu. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla sixoxa lomnumzana Bornman Khumalo ngodaba lomgubho wenkosi uMzilikazi. Siyawazi ukuthi ke sokuseduze kakhulu baba Khumalo, siyakwamukela kuhlelo lwakho.
Ngiyabonga kakhulu msakazi.
Ye, akusitshela ukuthi kwenzakalani, kunini umgubho omkhulu lo?
Bakithi lonyaka, hayi lonyaka khona kuzoba phambili. Lonyaka singe 7 September siyahlangana emhlahlandlela, sihlangana kobulawayo City Hall ngo 8:30 bese siphuma ke siye emhlahlandlela. Lusuku lokukhumbula inkosi yakithi uMzilikazi. uMzilikazi bakwethu into ayenzayo yiyo esizigqaja ngayo ukuhlanganisa izizwe zibe yisizwe esisodwa umthwakazi. Siyathanda ukuthi ukuthi amatonga asethe azabe khona, abakithi besivendeni bathe bazabe bekhona, abakithi esikhalangeni bazabe bekhona, beza namatshitshi avele empowezi esikhona le Plumtree esize emhlahlandlela. Abesitshanganeni emaetshirezi bathi bazabo bekhona. Sisaxhumana nalabo abasesuthwini ngasingaqedi kodwa bakithi lonyaka, hayi lonyaka ixuku lakhona liyabe libulala inyoka. Kuyabe kusesabeka wonke umuntu khona, siyakhuthaza ke wonke umuntu kobulawayo sikhize indlu siye emhlahlandlela lonyaka. Kuyabe kukuhle kakhulu, angabi khona oshodayo.
Ye, akubatshela abantu ukuthi indawo kumele babe khona endaweni le.
Into ekhona msakazi ukuthi ziningi izinto ezingasihambeli kuhle njengesizwe. Yikho ke uma izinto zingasihambeli kahle kufuna sihlangane sibambane. Bathi intandane zihlanganyela ingqondo lentete. Iziningi izinto ezingasihambeli kahle njengomthwakazi. Yikho ukuxoxana kubaluleke kakhulu kakhulu ukuthi sihlangane bese siyakwazi ukuthi silwisane lezinto lezi ezisihlukumezayo.
Yes, ngathi ezinye zangkhona iziphi?
Impilo nje ayisafani msakazi. Impi indlala, ubuntu bethu, sesilahlekelwe ubuntu bethu. Amatshwala labo ntshengu asebengene ebantwaneni. Sizama ukuthi ngokuhlangana sifundisane ukuthi sikwazi ukuphila njengalokhu sasikuphila kudala. Lo moya lo mthembo ukuthi umuntu lo muntu usefuna ukuthi yena aziphilele. Nxa into zilunge kimi, akulandaba umakhelwane uyalamba kumbe kwenze njani. I-selfishness sifuna ukuthi into lezo zisuke sibuyele kulokho abadala ababekwenza ukuthi akekho umuntu olala engadlanga, akula mntwana olala esitradeni, abantu bayanakekelana. So sifuna nje ukuthi kube le mfundiso, asihlanganeni sifundisane ukuthi kumele sinakekelane.
Ye, kodwa ubona zana abantu bakulandela khonokho yini njengoba siyabona ukuthi kudala kwaqhasa ukwenziwa lokho? Kuhamba njani khona?
Mthembo, siyakulwisa khona la eGoli, sihlezi nje sihleli singekho ekhaya. Siyazama bese sihlangene nabafundisi ukuthi bafundise yini into elingayenza sifuna abantu baqoqeke eMthembu. Abantu futhi bangakhohlwa ukuthi bangobani, akukhathalekile bakuliphi ilizwe. Ungaba se-UK, ungaba use-Ireland, ungaba se-USA, Canada, Australia. Kumele uzazi ukuthi ungubani. Sibe ngumthwakazi onakekelanayo, umthwakazi ozihlupha ngokuthuthuka kwendawo zakibo.
Ngamafutshane
ngoba sikude sesikhohlwe ekhaya.
Ye, khuluma lapha ngamafutshane sibe.
Ngamafutshane bakwethu okunye sithanda ukubika ukuthi mhla ka 17 August lapha eSouth Africa siyahamba siyekwenza isikhumbuzo esempi eyenziwa phakathi kwabokhokho bethu lamabhunu ama-Afrikaner eMusega. Basicelile ama-Afrikaner ukuthi ake sihambe siyefika kuleyo ndawo. Leyo kuyindlela yokukhumbula inhambo ezahanjwa ngobabamkhulu baze bayefika kulelane likamthwakazi. So kubalulekile lalokhu ukuthi izehlakalo kumbe izimpi ezalwa ngokhokho bethu sizikhumbule. 17 August ke siyakhona eMsega eNorthwest South Africa ukukhumbula lokho. Kodwa bakithi okuphezu kwakho konke indlela iyemhlahlandlela mhlaka 7 September 2024 angabi khona osalayo. Siyabonga kakhulu umsakazi.
Sawuza kakhulu ke lo ngubaba uBornman Khumalo besixoxa laye ekhona ngale ke eJohannesburg kwele South Africa. Isikhulumeli senkosi yakhethwa ngumdeni wakhumalo uvulelani lobhengula. Sibonga kakhulu Khumalo ungadeni wakusasa.
Ngiyabonga laMthembu kakhulu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Siyahlangana kuhlelo fuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi usenisibanda.
Ngizafuna sikhangele abaseRoma chapter 1 verse 17 ithi yona ngoba ukulunga kukaNkulunkulu wambula kilo uqala ngokukholwa uphele ngokukholwa njengoba kulotshiwe ukuba olungileyo uzokuphila ngokukholwa. Ngakho namhlanje ngifuna ukuba sikhangele lowo mutsho othi wona olungileyo uzokuphila ngokukholwa. Ngibona kuphuma impawu ezintathu lapho. Eyokuqala nxa siyikhangela ngoba lowo mutsho waqalisa kuHabhakhukhu uvelela kuHabhakhukhu chapter 2 verse 4. Siyananzelela ukuba njalo kuNew Testament lowo mutsho ukhulunywa ngawo uPawulu uyakhuluma ngawo kwabaseRoma chapter 1 verse 17 leyimqedo kuyibala. Njalo ke kumaHebheru chapter 10 verse 38 uyaphuma njalo kumlobo wabhala kwamaHebheru. Njalo uPawulu kumaGalatians chapter 3 verse 11 uyawutha njalo uyawukhuluma lowo mbhalo uyawuloba. Siyananzelela ukuba ke abalungileyo bayophila ngokholo. Nxa sikukhangela ngempawu zazo ezintathu ezehlukeneyo, okokuqala siyananzelela ukuthi kungabe kugcizelelwa ukholo lona ngokwalo kuba kambe vele lona ukholo kuyini. Nxa kuthiwa abalungileyo bazophila ngokholo, siyakwazi kuloku kholo olokukholwa yena uNkulunkulu, kube uyakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Lukholo luqakathekile lapho esiqalisa khona ngoba bakhona abantu abangakholwayo ukuthi uNkulunkulu ukhona. Yikho uDavida waloba wathi isiwula sithakula uNkulunkulu. So bakhona abanye abantu abayizwa ula abathi bona akula uNkulunkulu. Ngakho ukholo lokuqala okumele ube nalo ukukholwa ukuba uNkulunkulu ukhona. Usuwenze njalo kuyisigaba abaningi engxenye abandlalele abakisho abanengxeveloni ukuthi ha uNkulunkulu kakho. Manje uDavid uthi umuntu othi uNkulunkulu kakho uyisiwula ngoba ungakhangela isibhakabhaka amayezi ukhangele umhlaba umbe wena uzikhanyele wena ngokwakho. Uzabona ukuthi awuzange uphonge ukwenza nje uma zivelela kulo muntu owakudalayo. Lumhlaba uzange wenza uma zivelela wadalwa ngomunye umuntu. Lowo muntu nguye uNkulunkulu. Endulo okhokho bethu bengezwa ivangeli babekwazi kodwa ukuthi ukhona uNkulunkulu but bengakwazi ukuthi bemfinyelele njani. Bazama indlela ezehlukeneyo. UPawulu uyakhuluma ukuba uNkulunkulu uyakwazi khonokho njalo uzakuthaya ndiva lokho. Kodwa kathesi ngenxa yokuthi sonke sesile sambulelo sokuba kumele size kuye ngoKristu Jesu sokumele senze ngaleyo ndlela. Ngakho ukholo ukukholwa okokuqala ukuthi uNkulunkulu ukhona. Okwesibili yikukholwa uNkulunkulu.
kuthi lapho kumele ukhole ilizwi likaNkulunkulu kuba yonke into uNkulunkulu ayithembisayo ayitsho ezwini lakhe iliqiniso njalo iyenzakala khonokho yikho kugcina kusika nzima yikho kuthiwana abalungileyo bayophila ngokukholo so kutho ukuthi lapha ukholo yikuthi impilo yakho uyiphila uthembe uNkulunkulu uyiphila ukwazi ukuthi uNkulunkulu ukhona uyiphila ukuba ukwazi ukuthi yonke imithwalo layo uNkulunkulu uyakwazi ukuyethula uyiphila ukwazi ukuba njalo awuphileli lapha kuphela emhlabeni kodwa uphilela ukuba uyedlula ngumhambi uya ezulwini lapho kule dolobha elihle elingapheliyo lapho kulezinto ezingapheliyo khona lapho kule golide elingapheliyo kumele ukholwe kuNkulunkulu njalo ukholwe ukuba uJesu elengesiphambaneni wabhadala yonke into kumele ibhadalwe kuNkulunkulu wachitha igazi lakhe lachithe igazi likaJesu lasibhadalela yonke into ukona kwethu konke kuchaza uNkulunkulu ngakho namhlanje ufuna uze kuNkulunkulu ngokholo ungabulalele namhlanje intshumayelo yami ubungumuntu obuzicala ubungumuntu ozibona ungancedi lutho kodwa kumbe kwasi namhlanje uJesu uyakuthanda wabhadala imbadalo efunakalayo wayiphelelisa ngakho namhlanje kumele uze kuJesu kulokholo njalo uvule inhliziyo yakho ukuthi uJesu ngena phakathi kwenhliziyo yami ube yinkosi nomsindisi ungithethelele zonke izono zami asithandazeni baba igama likaJesu uletha abantu abakho abavula inhliziyo bafuna ukuthethelelwa nguwe bafuna ukususwa izono nguwe Jesu ngena enhliziyweni zabo ubasindise ubakhulule esonweni egama likaJesu amen inkosi likusise hlangane njalo ngamaviki la amanye alandelayo
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi usenisibanda Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
imidlalo emkhulu yama Olympic Games yalonyaka iqhutshelwa kwele France ivalwa lamhla eParis ngo 9:00 ntambama intathelisi indaba yestudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela okunengi ngalimdlalo langempumela yemidlalo yenguqu kuliviki uzaxoxa njalo lo mdlali owake waba ludumo edlalela Highlanders uGift Lunga Junior
Abadabuka eZimbabwe abayisikhombisa bancindisa emidlalweni le egoqela ukugijima, ukubhukutsha lokweqa. Kulaba ke abayisikhombisa, kulababili kuphela ababalisa uMakana Kaishe Charamba loTapiwa Nashe Makarau abadlala ngcunywana bangena kumafinals. Lapha banqotshwe isizalwane seBotswana uLetsile Teboko ekugijimeni 200 meters. Le midlalo yama-Olympics yalonyaka bathi bimihle okwamagama. Sikhangela impumelelo emidlalo enguqu yeCastle Premier Soccer League Match Day 23 edlalwe kulimpela sonto. Izolo eBowerfield Stadium Tanamos 1 Simba Bora 1, FC Platinum 3 Arsenal Movers 1, Kariba 0 Caps United 1, Green Fuel 0 Chicken Inn 0, Bulawayo Chiefs 1 Bigita Minerals 0, Yata 1 Tel 1 3. Namhlanje Highlanders 1 Ngezi Platinum 1 eBowerfield Stadium. Wange 0, Checkered Pirates 0. Manika Diamond 0, Herentals 0. Kusanjalo namhla sixoxa lomdlalo wenguqu wayelithela kakhulu emambuleni edlala iqembu leHighlanders iBhoso. UGift Lunga Senior yena udabuka koBulawayo.
Mina ngizelwe ngo-1972. Ngakhulela eMakhokhoba ngafunda eLotshe Primary School yaseMakhokhoba. Secondary ngafunda eSobuka Secondary School.
Ulunga uqale udlala ibhola semncane. Kungani bembiza senior?
Bora ngaqalisa ukudlala ngisafunda eprimary. Ngaqalisa ngisadlalela i-team okuthiwa imhlange naye coachwa ngumalume wami uJoaquin Lunga ngasuka lapha ngathathwa ngu-Alibaba. Ngadlalela ama-juniors e-Highlanders. From there ngagraduata ngaku-first team sikhotshwa nguRoy Barreto. UGift Lunga wayevela kuma-juniors. So sase sidlala sonke ku-first team ye-Highlanders sikhotshwa uMadinda. So kwase kufanele ukuthi kube kuyehlukaniswe ukuthi kukhanye phela ukuthi omkhulu okade vele edlala nguphi obuye ekhathesi nguphi so that's why I got the name ukuthi Gift Lunga Senior.
Nesikhathi edlala iBhoso Gift Lunga leqembu lakhe bathatha inkezo eziningi ngoba igedi elibona.
Ngawina Independence Cup, Netbro, Zifa Cup, amaningi kakhulu. Maningi kakhulu, Africa Cup, Heroes, wonke la sawawina. I can still remember ngo-94. Ngaba yi-top goal scorer ngahlohla 29 goals.
Abalandeli beqembu leHighlanders abaningi bakhala ngokuthi abake badlalela iqembu ababona ngale besebenzela iBhoso.
Now we cannot all coach i-team A1 sibaningi but yena lo oyabe khona fakiwe chance yakhe ngiyafisa sibili lami ngeke ngakhocha before ngilomethembi but ngiyafisa sibili ukuthi ngikhoche after ngingatholi iCAF A.
Abadlali bakulezi nsuku sebethatha izidakamizwa njalo abasadlali kahle lunga.
It's just too much indaba zama-drugs. Abafana babulawa ngama-drugs as angikwazi ukuthi singathola njani uncedo ukuthi sifikise ilizwi lokuthi they must do away with ama-drugs abafana laba. Sile talent sibili ezwayo but ama-drugs ababisele emuva.
Zimalapha ezimdlalo kuliviki ngimele sile 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Siyabonga Ezra, olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.